This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 5, 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne15455 kHz pashortwave. Munokwanisa kutinzwa paintanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vamwe madzimai ari kuchemawo zvakare kuti vari kunzi kana vataza kubhadhara mari idzodzi vari kunzi dhama dzenyu ngadzive dziite punishment yekuwachiswa zvinhu pachipatara ipapa. Tiri kuona kuti kuchorwa kukodzero dzevanhu kwakanyanya sezvikuru.
Zvimwe zvipatara zvotyora kodzero dzemadzimai nekuvarambidza kubuda muzvipatara kana vasina kubhadhara mari dzekusununguka.
Hatitarisiri kuti Zimbabwe ingawane rubatsiro rungainvolve kupiwa kwemari kana mafinancial assistance. I think ingori mukana wekuti vachinamasa vange vachisangana nevakomana veIMF vachivaudzawo urongwa maererano nekufamba kuri kuita zvinhu muikonomi yedu.
Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa votarisirwa kuuya kumusangano weIMF neWorld Bank muno muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voita musangano kumukoba kugweru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumashonaland west kukariba richitaura nevanhu nezvenyaya dzekodzero dzavo. Sangano iri rinoti vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti vari kurambidzwa kubuda muzvipatara kana vasina kubhadhara mari dzechipatara, zvikuru vana amai vanenge vasununguka vana. Asi gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vaudza Studio 7 kuti hurumende haitenderi zvipatara kuti zvichengetedze vanhu kana vakundikana kubhadhara mari. Vati vose vari kuita izvi vari kutyora mutemo. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano ReZLHR vakumbirai mafunda.
Tiri kufamba tichizama kudzidzisa vana weZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe nenyaya dzekodzero dzavo. Tine magweta edu vakomana nevasikana vari kufamba vachiita basa irori.
Tiri kunzwawo kuti kukariba kune mamwe madzimai ari kuti anenge anga asiri kubatwa zvakanaka muzvipatara umu. Zviri kufamba sei?
Kukariba kwatiri uku tiri kutoona kuti kune nyaya dzakawanda dziri kubuda. Kuri kubuda nyaya dzemadzimai ari kuchema-chema zvikuru nekunyunyuta zvikuru kuti kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa nekuda kwekuti vari kumanikidzwa kugara muzvipatara. Madzimai anenge anosununguka aya, isusu ona baba nanamai kudzimba kune hukama, tinenge takamirira kuridza mhururu kuti kwazvarwa mwana mumba musha wakura, asi hazvisi kwanisikana kunge zvichiitika. Madzimai ari kunzi ari kugara muzvipatara nenyaya dzekuti zvipatara vari kuti hamuna kubhadhara mari dzinenge dzichidiwa ikoko, saka chimbogarai kusvikira mabhadhara mari idzi. Ndo zvimwe zvichemo zvakabuda pamisangano yatiri kuita. Vamwe madzimai ari kuchemawo zvakare kuti vari kunzi kana vataza kubhadhara mari idzodzi vari kunzi dhama dzenyu ngadzive dziite punishment yekuwachiswa zvinhu pachipatara ipapa. Tiri kuona kuti kuchorwa kukodzero dzevanhu kwakanyanya sezvikuru.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kukariba. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vari kutarisirwa kupinda muno muWashington DC svondo rinouya kuzoita misangano nemabhanga eIMF neWorld Bank. IMF inoti ichaita mimwe misangano padivi navaChinamasa nezvenyaya dzezveupfumi hweZimbabwe. Mabhanga aya haasi kupa Zimbabwe mari nenyaya yekusabhadhara zvikwereti. Neko upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere. Kuti tinzwe nezvemusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kuti tinzwe maonero avo.
Maonero angu hapana chiri tangible kana chiri tangible ndinorova kuti hatitarisiri kuti Zimbabwe ingawane rubatsiro runga involve kupiwa kwemari kana financial assistance. I think ingori mukana wekuti vaChinamasa vange vachisangana nevakomana veIMF vachivaudzawo urongwa maererano nekufamba kuri kuita zvinhu muekonomi yedu, asi maonero atiri kuita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndoni paine zvakawanda zvingagone kuitwa navaChinamasa kuti Zimbabwe inge ichiwana rubatsiro rwemari kubva kuInternational Monetary Fund. Munoziva kuti Zimbabwe hatikwanisa kunge tichibhadhara zvikwereti zvedu zvatiinazvo kwere naIMF chete bado nenyika dzakati wandei. Saka tini ndo mamwe matambudziko aripo.
Asi idzo nyaya dzezveupfumi munyika umu dzakamira sei chaizvo?
Iyi nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka. Hapana improvement yatiri kuona iri kuitika. In fact zvinhu zviri kutoramba zvichiti dererei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kuita musangano kuMukoba kuGweru mangwana. Tabata munyori anoronga mabasa musangano reMDCT vaNelson Chamisa.
Hongu munozviziva kutanga tine kumbozunzwa-zunzwa, asi chakuzunza chinenge chakupa simba, chakuzunza chinokusumudza uye chinokusimbisa. Tinenge tine musangano mukuru wakakosha zvikuru unenge uchiitwa vaMukoba Stadium nemusi wesvondo iyo mangwana. Patichatanga mangwanani kuma10 vanhu vanenge vachipindawo munhandare kuti vange vachinzwa president vedu mutungamiriri wevanhu kuti anoona sei mamiriro akaita munyika, uye achipa nhenenguro yekuti kwatiri kuenda semusangano ndekupi. Kunyanya-nyanya tine donzvo rokuti tiri kuda kuzama kusunungura nekuvhunura kuitira kuti musangano unge une muono mutsva wakavandudzwa.
Ngatitariseiwo kuti pane vamwe here vari kuuya kubva kune mamwe mapato? Tiri kuona ndiwo zvanga zvichiitika mazuva apera. Pane zvatingatarisire here?
Vakawanda vari kuramba vachingouya vachipinda mumusangano kujoina muchitima chorusununguko.
Avo vanga vari vanoronga mabasa musangano reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare muHarare.
Patakauya kunyika yeAmerica netripa invitation yava Barack Obama, tanga tiri vana vechidiki vatatu vakabva kuZimbabwe vanoti inini, Masimba Nyamanindi namuzvare Cleopatra Ndlovu. Tanga takatorwa nekuti tanga tichibva kune zvikamu zvakasiyana-siyana zvinoenderana nezvinoitika mumatongerwo enyika.
Teererai mangwana chirongwa chedu cheYouth Forum, apo tichaita hurukuro navaSydney Chisi nezvechirongwa cheYoung African Leaders Initiative chakaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika mupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nasi turikutarisa mabasa arikuitwa nesangano re Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, SAFAIDS. Sangano rinoshanda neveruzhinji mukuedza kurwisa utachiwana we HIV AIDS. Tirikutarisa mabasa arikuitwa nesangano re SAFAIDS mukuedza kudzidzisa madzimai pamusoro peutachiwana we HIV AIDS. Taita rombora kanaka kunge tina muzvare Tariro Makanga avo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano re SAFAIDS. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Makanga.
Sangano re SAFAIDS kana takatarisa isusu munyaya dzevanhu kadzi rinoita zvakawanda zvikuru. Sangano re SAFAIDS rinotarisa iro nyaya dzokubata-bata kunoitwa madzimai neutachana weHIV. Takatarisa ipapo tinenge tichitarisa isusu kunyanya kushanda kunoita vana mai kubatwa kwavanoitwa neutachana weHIV. Totarisa zvakare isusu tichiti vana mai kana vari kuda kuwana vachiwana rubatsiro kuzvipatara, vachida kuwana rubatsiro totarisa panguva yekuti mudzimai ane pamuviri ari kuwanikwa achiwana here rubatsiro irworuro.
Pane zvirongwa zvamuri kuita here nyanya kumadzimai akazvitakura, nyanya panyaya yekutapurirana kweutachiwana weHIV AIDS kubva kumai kusvika kune mwana?
Panguva yekuti mudzimai anoita pamuviri, sangano reSAFAIDS rinowanikwa riri kubata chaizvo mukupa madzimai mashoko ekuti vazive kuti panguva yekuti mudzimai anobata pamuviri pari zvino takutaura isusu tichiti uchangoziva iwewo kuti wabata pamuviri semudzimai. Zvakakosha kuti unge uchienda kuchipatara pamwe chete nemurume, kunyange murume akanga achiramba iwewo zvakakosha kuti unge uchienda kuchipatara uchinotariswa. Watariswa kudaro kana uchingowanikwa utachiwana weHIV hazvisi kureva kuti mudzimai ndokuguma kweupenyu hwake, zvatova zvakutotaridza kuti mudzimai iyi ndiwo mukana waatowana wokuti anga achiwanikwa achizvara mwana wake asina utachiwana weHIV. Mudzimai anoiswa pachirongwa ichocho chekuti anga achidzivirira mwana wake kusvika panguva yekubatsirwa.
Pane dzimwe nhengo dzeparamende dzamuri kushanda nadzo here muzvirongwa izvi zvekuedza kudzivirira kutapurirana kweutachiwana weHIV AIDS?
Tiri kushanda nemadzimai maparliamentarians, tiri kushanda nemadzimai madzishe, tiri kushanda nemadzimai anowanikwa achitungamirira kungoedza kuti tinge tichideredza dambudziko reHIV iroriri.
Kana pane madzimai akateerera vachiwana ivo vane nhuna dzavanadzo uyezve vachidawo rubatsiro kubva kusangano irenyu reSAFAIDS, vanoenda papi?
Kana paine madzimai anenge akateerera, vanokwanisa kuuya ivo kuHarare. Isusu tiri kuAvondale, kero yedu inotiyo 17 Beveridge Road kuAvondale muHarare. Vanogona zvakare kutiridzira runhare pa 336193 kusvika kuna 4 kana paine zvavanenge vachida. Kana vari kuda rubatsiro irwu rwokuti vada kuenda pachirongwa chekunwa mapiritsi, vari kuda kuti vana baba vavo vawanikwa vachienda vachinochechudzwa, tinovabatsira nokuvapa information yese iyoyo kuti vawanikwa vachibatsirika.
Tinoona madzimai akawanda anotya iwo kuti abude pachena nyanya panyaya iyoyo yeutachiwana weHIV AIDS. Pane zvirongwa zvamunazvo here zvekuedza kudzidzisa madzimai?
Tiri kushanda nana Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, tiri kushanda nana OFID, tiri kushanda pamwe chete neMinistry of Health. Apo tiri kuenda mumaruwa chaimo chaimo, tiri kuunganidza madzimai tichigara navo. Kazhinji kazhinji dambudziko rinowanikwa nana amai pavanoita pamuviri, amai ndo vanoenda kuchipatara, amai ndo vanotanga kuudzwa kuti mune utachiwana weHIV. Amai vanowanikwa vachitambura kuti kana ndikazoenda kumba ndikanoudza baba vacharitora sei shoko iri. Pane mamadzimai anowanikwa ari kurohwa, mamadzimai anowanikwa achirambwa. Asi mukusangana kwatiri kuita nana amai, tiri kuwanikwa tichigoverana navo tichivaudza kuti aiwa, iye zvino nguva yeyekuti mai vanowanikwa vachienda kuchipatara vega yapfuura. Saka mukusangana kwatiri kuita imomo, tiri kuvaudza kuti vanonotaura sei nana baba kuti vana baba vawanikwa vachiuya ivhino kuzosangana nesu pamagungano atinenge tichiita navo munharaunda dzavo idzodzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tariro Makanga, avo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reSAFAIDS.
Ndatenda hangu.
Chirongwa ichi machipiwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington DC.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandeviri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chenyu umo tinotaura zviri kuitika muupenyu hwedu, mungave muZimbabwe kanawo kunze kwenyika. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mumwe mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare
mumusha wekuwadzana wachipomerwa mhosva yekunamata diaborosi kana kuti satanism muhurukuro yedu. Tine nhengo yezinata uye vari munyori anoona nezvedzidzo musangano iri, sekuru Peter Mutandi Sibanda. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7, sekuru Sibanda.
Makadiwo zvenyu vateereri.
Sekuru Sibanda, vazhinji vakanzwa nyaya yebongozozo rakaitika kune chimwe chikoro kuwadzana muHarare, apo panonzi mukuru wechikoro ari kupomerwa mhosva yekunamata satani. Tichitarisa nezvenyaya idzi, chii chingange chichikonzera izvi, sekuru?
Tichiona isu ini senhengo yezinata tinoona kuti izvozvo zvesatanism zvinhu zvimwe chete zvakafanana neuroyi, saka tinoona zviri zvimwe chete uroyi hwaiitwa.
Asi zviri kutsanangurwa nevari kuti vaiona zvichiitika izvi zvekuti vaiona ruvara rwemumwe mwana ruchishanduka achizoita kunga nyoka, zvinhu zvingange zvichionika here kana kuti zvinhu zvinenge zvingori mupfungwa dzevanhu?
Zvinhu izvozvi izvi mabasa evaroyi aya anenge achiita seakasvikirwa kana kuti agarwa, nekuti anenge achitoita senyoka iyoyo, kasi uri mweya unenge wakamubata. Zvinhu zvinouya zvichimubata zvozoenda, chishavi chinenge chakabata ichocho. Kasi zvinoshandiswa nezvakafanana nevanhu vezvidhoma kana kuti zvivanda zviya zvatoti zvivanda pachishona.
Vanenge vachiita izvozvo, sekuru, chii chavanenge vachida kuwana?
Ava varoyi tiona kuti vanhuwo futi vane kurwa kwavo kwakuti tioneika isusu, nokuti vaone masimba avo kuti isu tine simba futi, nokuti ndonyaya inotinetsa isu panyaya yedu inonzi Witchcraft Suppression Act iyoyai, nekuti tinoona kuti vamwe masections Witchcraft Suppression Act ngaarivhaizi avandudzwe, nekuti uroyi huriko. Saka isusu ipapo pano patatakamira tichida kuti titaure nehurumende kuti ayo pewitchcraft suppression act mutemo wakaiswa nevarungu kare, wokuti isu tinenge tichida kuti dangatiise mutemo wedu unenge wakanangana nevanhu vevaroya.
Nzvimbo dzakaita seicho chikoro icho chichi dzingachenurwa sei, tichiona kuti nzvimbo dzakawanda kana zvikoro zvakawanda munyika zviri kuti zviri kusangana nedambudziko irori, zvingachenurwa sei?
Zvinhu zvine machenurwa azvinoitwa ine zikatarisa zvikoro zvaakutodarika manenge makumi maviri chai zvaangenge zvikusangana nematambudziko iwaya. Pane machenurwa azvinoitwa ekuti kubviswe nhumbu idzodzo dzevaroyi idzodzo. Isusu takanyore zinata tinge chitorwisana nenhumbu idzodzo dzavaroyiva, inota ushereketi wavanenge vachiita vachikanganisa vana. Saka tinenge tichida kuti tine machenuro atinoita kuti vanobviswa chinha yacho. Zvinosikochenurwa pachikoro pese nemweya wacho iwoyo wanga uchibata pavana iwoyo wobviswa futi. Kune machenurwa aunoitwa pachivana.
Imi mungamirira kudaidzwa here kuti munge muchienda kunochenura chikoro ichi?
Isusu sesangano rezinata pada kuti pabviswe mweya iwoyo uri kubata iwoyo, ndowatinenge tichida kuti pachenurwe iwoyo mweya wacho iwoyo. Ndo zvinhu zvatinenge tichitarisa isusu sesangano rezinata.
Ivo vanobudirwa nemweya iyoyo vanenge vachiziva here kuti ndiri kubudirwa nemweya wekunamata satani?
Anoita sokunge munhu anenge achirota, nekuti anenge achitoita sokunge akasvikirwa kunge munhu yaanga akarara, nekuti anozozotoona kunge zvinhu zvaanga achiita seanorota zvabva manje chimweya chiya chabva, nekuti kune uroyi hwamashavi ndihwo hunowanzoita saizvozvi.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai sekuru Sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu pastudio 7. Onekai zvenyu vateereri.
Kusara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kubva kunhengo yezinata sekuru Peter Mutandi Sibanda muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinotevera apo tichange tichitarisa zvine udzamu zviri kuitika muupenyu hwedu. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu, ndini wenyu Jonga Kandemiri.
Munhau dzemitambo, pamitambo yeCastle Premier Soccer League iri kutambwa nemusi wesvondo, Wange ichatamba neBuffaloes kuColliery, Kotiwo How Mine neDynamos kuBurbafields, Shabani Mine neTriangle kuMaglas, kuchizoti Capes United neZPC Kariba kuGwanzura.
Wanda, 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 w
na kokambo hondo kubva kuna munyaradzi Mataruse na Oliver Mutukudzi tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare zvimwe zvipatara zvotyora kodzero dzemadzimai nekuvarambidza kubuda muzvipatara kana vasina kubhadhara mari dzekusununguka tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Bless.